vatungamiriri vedu havana chipesi asi zvakakosha kuti tikadzidza zvinoita maamericans unoona kuti maamericans vanowanzokurudzira zvakanaka zvakaitwa nevanhu vavo kana vachitaura nezveleadership yavo vanenge vachinyanyisa kutaura mapositives and I think zvinhu zvinobatsira panation building saka isusu handisi kuti hatifanirwi kutaura zvakaita nekuti upenyu hwedu kunyanya the last 18 years upenyu hwangu huchirwadza zvokuti vanhu tinogona kuona sekuti hapana zvinhu zvakanaka zvatakaitirwa asi ndichikungoone kuti tabva muworld aids day tikatarisa zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika dzakagona kudhila neHIV nekuti vamugabe panguva yavo vakava honest neimpact yeHIV muzimbabwe medu saka zvimwe zvezvinhu zvandirikufunga kuti tinogona kutaurawo tichirakidza semapositives enyika yedu even though pamwe hazvina kunyanyisa kukura sematambudziko atanga tichisangana nawo
ndotarisawo kuti vazhinji kuzimbabwe tainzwa vachitaura kuti nyika haidi kutongwa nemauto pano kuti vabhushi vaivawo musoja vakatoendawo kuworld war ii zvinotana papi matongerwo enyika nechiuto
chiuto chemuamerica chakatonyanyisa kusiyana because nguva yana president bush munhu wese muamerica wechirume aitarisirwa kunzi aende kuchiuto chakasiyana ndechekuti kuzimbabwe mauto mapindiro atanga rekubvuta simba asi tanzwa mawar veterans vachitoti tichipindira mucivilian politics vachiti kwanzi vechidika havafanirwa kutungamirira president anofanira kutangirayo paage 52 saka vemauto vakangofani nemwe munhu wese kuti kana munhu achinge aretire anogona zvake kupinda mupolitics asi the military system manje haifanirwi kutungamirira politics zvinofanira kukuva nemisiyano kuti apa vakanga vakulida semusivilia
kunewo here zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvamuri kuzivawo zvaendawo kunochemawo nevari kuchema vabhushi muamerica
vatoti ndivi venhau asi hapana vamwe vazhinji vandatinda kuona vachitaura kana pasocial media kana kupi kuti kuuya kuzochema vabhushi tichitarisira vanhu vari kumba zvinhu tokunga zvakanyanyisa kuoma zvokuti handione kune vanhu vazhinji vangakwanisa kuafoda rwendo rwacho asi hamuino vagari vemunana dc nana maryland kuti pane vaende here asi hapana hangu vandanzwa kunze kwenini vanhu vekuvoice of america